Panguva iyi hurumende iri kukurudzira kushandiswa kwemari yemunyika pamwe neyekunze, bazi rezvemari rinonzi rave kutorerawo matanho makambani ari kutengesa zvigadzirwa zvavo nemari yekunze achiramba kutambira dhora remunyika. Danho iri rinonzi nevezvitoro richavakanganisa zvikuru sezvo vamwe vavo vari kutengesawo zvimwe zvinhu nemari yekunze nekuda kwemawaniro avanenge vazviita. Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti kutekeshera kwaita nyaya yekutengeswa kwezvinhu nemari yekunze kwakonzerwa nevemakambani anogadzira zvinhu ayo avanoti ari kuramba kutambira mari yemunyika, izvo zvinozomanikidza vezvitoro kutengesawo zvinhu zvavo nemadhora ekuAmerica.
Saka kana uchinge watenga zvinhu izvi nemayusa, zvinorema kuti ugozozvitengesa nemari yemuno. Asi mukatarisa vezvitoro zvakawanda vanotengesa nemari yemuno, saka exchange rate yacho ndo inozovaremera nekuti mari haikwanisi kunge ichizowanikwa neexchange rate yepainterbank kuti vagozonohodha zvinhu zvacho.
Izvi zvinotsigirwa nevaimbo vegurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa, vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai Biti, ava vanoti danho rehurumende rekutevera makambani ari kutengesa zvigadzirwa nemari yekunze mucherechedzo wekukundikana kwebazi rezvemari.
Zvinhu zvango zvekutenga zvinoragidza kusanzwisisa ikonomi, zvinoragidza kusafunda. Tiri kuita kuti makambani aya charge maus dollars, inyaya yekuti kwavari kuzvitenga kwacho vari kutengawo nemaus dollars. So vakatengesa nemari yemuno isina basa, vanozotadza kuzoriplenisha.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira Muzvare Chenai Mutamba Sere vanotiwo danho rehurumende iri rinogona kuita kuti zvinhu zvitange kushayikwa muzvitoro.
Zvinoita kuti mabhizimusi avo asabudirire. Naizvozvo vanogona kutanga kusatengesera mashopu, kana kuti vanobva vatongorega zvemabhizinesi iwayo zvamuchose. Zvinova zvinhu zvakashata munyika yedu yeZimbabwe nekuti zvinhu zvinenge zvava kushayikwa mumashopu.
Asi munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti nyaya yekuramba kutambira mari yemunyika iri kuitwa nevamwe vezvitoro iri kuomesera vashandi avo vasiri kupiwa mihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti havaone chiri kukanganiswa nehurumende pakuranga vavanoti vari kutyora mutemo kuburikidza nekutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze vachiramba dhora remunyika.
Hurumende yava munangagwa. Hurumende yezanu PF ihurumende inoremekedza uye nekucherechedza kuti vanoita zvemabhizimusi vose vanhu vakakosha musociety yedu, vanhu vakakosha munyaya zvekufambiswa kwebatsa rezveupfumi munyika. Asi ngavarege kutora mukana werespect kana rukudzo rwavanopiwa nehurumende. Ngavasashandisa mucherechedzo wavanopiwa nehurumende yava munangagwa kuita zvinhu zvisina maturo, kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Munyika muno makaparurwa murauro wekuti currency yedu yeZimbabwean dollar nemamwe macurrency ese anokwanisa kushandisika. Ko kana iwo voti yeZimbabwean dollar ichakwanisa kushandisika, vanenge vachirevezva, vanenge vakuita zvine zvakunze kwemutemo, kwakutyora murauro unenge wapiwa nevatungamiriri nehurumende. Izvo zviri kusaka kuti vanhu vedu vazenge vachiomerwa neupenyu.
Saka zvii zvingaitwa kuti kupesana kwakonzerwa nedanho iri kugadziriswe? Vabiti vanoti kuzvigona kugara pasi kwemapoka ose orovana masoro obuda nechisungo chimwe chete.
Kana uri permanent secretary kangwara kana minista kangwara, unotodaidza makambani aya motodzivisana, mobvumirana kuti what is the solution, kwete zvongotora shamu nechibhakera, shamu nechibhakera. Hakuna kwatinosvika nazvo. Dynamics hatisenze.
Ukuwo gurukota rezvemaindastiri amaisekai Nzenza vanoti chinangwa chebazi ravo ndechekuona kuti mutengi ari kutenga nemutengo wakakodzera, vachiti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekugadzirisa dambudziko iri.
Isu seminister of industry and commerce, chinangwa chedu ndechekuona kuti consumer kana kuti mutengi ari kutengawo zvinhu zvaanoda mumba mega mega nemutengo wakangokodzerawo. Asi pari zvino zvaomera mutengi, ende ivowo vanotengesa vachiti zvavaomerawo kwavari kuhodhesa. Asi zvakadaro inyaya inotauriranwaka kuti topagadzira sei.
Nezuro munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vakanyorera imwe kambani inogadzira zvinwiwa yeBaitbridge Juicing Private Limited vachiizivisa kuti yakanga yatorerwa mukana wekupinza munyika maorenji nemagrapefruit isingabhadhari mutero. vagwa matanga mutsamba yavo vari kupomera kambani iyi mhosva yekutengesa zvigadzirwa zvayo nemari yekunze iyo isiri kubhadhara mutero painopinza zvinhu izvi munyika. Hatina kukwanisa kubata vekambani yeBaitbridge Juicing Private Limited kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo zvakare kukwanisa kubata vagova matanga kanawo gavhuna vereserve bank of Zimbabwe vajohn mangudya kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi vakawanda vanoti kunze kwekunge pagadziriswa dambudziko rakonzerwa nemutemo unobvumidzwa kushandiswa kwemari yekunze neyemunyika panguva imwe chete, vemabhizimusi vacharamba vachisarudza kushandisa dhora rekuamerica, dhora remunyika richiiswa seri kwesasa semutsvairo.